Mangwanani akanaka vatereri, nguva dzava 6 AM. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu kubvumbi 20, 2018. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nechiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ini nandoni Mugabe achiuya nechikonzero chekuti komiti iyi iri kuonesawo zvekare kuti haina simba rakanyanya.
Vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vodaidzwa kudare reparamende kuti vatsanangure mafambiro emari yemangoda.
Isusu tatosheza mamembers ese MDC anokodzera kuya Congo, ndiyo vatasheza, saka ndiyo vachazouya ivavo.
Muzvare Thokozani Kupe vanoti gadziro yavo yeExtraordinary Congress yasvika padanho repamusorosoro.
Mabatirwo aiitwa nyika inoi akanga asina kunaka. Munoona kuti utongi hwakanga huripo hwanga husiri utongi hwakanaka. Utongi huri one-sided, hune dictatorship mukati.
Muimbi Thomas Mapfumo osvika muZimbabwe achiita hurukuro nestudio 7. Iyo ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi tichiuya kwamuri tichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vaive mumwe wevatedzeri wavo amai Joyce Mujuru uye vaive mukuru wemapurisa vaAugustin Chihuri vave kutarisirwa kumira pamberi pekomiti yedare reparamende inoona nezvezvicherwa musi wa9 Chivabvu kuti vatsanangure kuti mari yemangoda inosvika mabhiriyoni 10 nemashanu yakaenda kupi. VaMugabe vachiri kutungamira nyika ndivo vega vakazivisa kuti mari iyi yainge yatsakatika. Asi vaChihuri vanonzi vanogona kuuya mumwe musi sezvo vari kurapwa vari kunze kwenyika. Pari zvino vaChihuri ndivo vari kunakurirwa nyoka mhenyu nevakuru vakuru vemapurisa uye vaive gurukota rezvemukati menyika vaIgnatius Chombo, avo vakaudza komiti kare kuti havana ruzivo kuti mari yaitengeswa pamugodhi wemangoda wainge wapiwa mapurisa achishanda nekambani yegenyama yaifamba sei sezvo vasina kunge vasumwa nezvemugodhi wacho. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mukuru weCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu.
Zviri kuitika izvi zvakanaka zvikuru, zvinhu zvaifanira kunge zvakatotanga kare. Taane ruzivo rwakanyanya kubva patanga kudaidzwa vanhu vachiuya kuparliamendi vachibvunzurudzwa. Vamwe vakataura zvinhu zvatanga tisingazivi, vamwe vakaramba kutaura vakaita sana Obed Mpofu, saka akasarudza kuti I'll remain silent. Asi chinhu chakanaka kuti vanhu ava vaiita sekunge vari untouchable. Iko zvinezvi vakudomwa, kungodomwa kwavo mazita avo kuti huyai mutaure kuparliamendi. Kuuya kwavari kuita vachitaura zvavari kutaura, kunyange tiri kuziva kuti zvizhinji zvacho zviri kutaurwa manyepo, asi zviri kuratidza kuti kune vanhu vari kuedza nepavanogona napo kuti chokwadi chekubiwa kwemari yemadiamonds chizikanwe.
Asi munoona here vaMugabe vachiuya pamberi pekomiti?
Ini nandoni Mugabe achiuya nechikonzero chekuti komiti iyi iri kuonesawo zvekare kuti haina simba rakanyanya. Vanhu vari kuita zvavanoda, sana Obed Mpofu akauya akaita mahumbwa ake muparliamendi imomo haana chaakataura, iwenda wei. Vamwe vacho vakaita sana Chihuri vari kungopawo maexcuse avari kupa. Vamwe vacho vari kuuya vachitaura nhema dzinonyatsozikanwa kuti dzinhema dziri kutaurwa idzi. Saka parliamendi iri kuratidza kutiwo haina mazino, havana zvavanokwanisa kunge vachiita kana munhu akaramba. Saka kana munhu akaita saObed Mpofu akaramba kutaura, zvikuru sei tingatarisira here kuti munhu akaita saMugabe anobvuma kusimuka kuuya kuzotaura kuparliamendi? Most likely Mugabe anoramba, anoti senality, haaendi kuparliamendi ikoko. Kana akabvuma kuenda, inenge itori nyaya yekuti anenge achida kufumura zvichida vana Chiwenga nana Munangagwa vakamubvisa pachigaro, because vanga vari involved mumadhiri kwachiyadzwa. Noti kuti iye Mugabe wacho was innocent. Saka pakaipa ndo decision anofana kuti aite kuti oende here kunofumura awa, but kana achiwafumura anenge achifana kuzoti naiye wacho ari kuzvifumura nekuti iye nemudzimai wake inhubu zvekare panyaya yekubiwa kwemadiamonds kwachiyadzwa. Munangagwa anokwanisa kunge ari involved mukubiwa kwengoda idzodzo, asi anokwanisa kushandisa simba rake sapresident kuti vanhu vanga vasungwe nekuti umbowo huripo hwakazara hwekuti vamugabe wacho vakapara mhosva.
Munosimbotaura nevanhu vekwachiyadzwa uko, vari kutiwo kudii nenyaya?
Blessing, vanhu vari kwachiyadzwa vakazara neshungu iko zvinezvi. Musi wa23 musi wemuvhuro, marange yese vabvumirana kuti vari kuenda kunoratidzira paZCDC kuti ngavaregedza kuchera ngoda dzavo kusvikira vabvumirana necommunity kuti dzinocherwa sei, maprofits acho anoshandiswa sei.
Mukuru weCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vari parunare kuFrance. Mangwana chikwata cheMDCT chinotungamirwa naMuzvare Thokozani Kupe chiri kuita Congress yacho yakakosha kuWhite City Sports Stadium uBulawayo. Muzvare Kupe nevamwe vakaita sava Obet Gutu vaive mutauriri webato reMDCT vakabatana, uye murongi wemabasa vaAbednico Bebe vakaita chekaukama nechikwata chiri kutungamirwa navaNelson Chamisa mushure mekunge paita batamurefu batamupfupi panyaya yekuti ndiani aizotora chigaro chainge chasiyiwa naMushakabvu Morgan Tsvangirai. Mukuzeya nezvenyaya yespecial congress iyi, tabata Muzvare Kupe.
Gadziro iri kutopamba zvakanakisisa stereki. Vanhu vari kutouya neuwandu ende vanhu vachazouya kubva kumaprovinces ese, nekutoti isusu tinoda kuita zvinhu zviri paconstitution ende ndizvo zvatichazoita.
Saka vamwe vari kune chimwe chikwata chavachamisa ichi vari kudaidzwawo here kucongresi?
Isusu tatosheza mamembers ese MDC anokodzera kuya Congress, ndivo vatasheza, saka ndivo vachazouya ivavo.
Vamwe vari kuti kamukaenda kusarudzo musina kubatana munogona kukundwa zvine mutsindo nezanu PF kutaurirana kwaramba zvachose here apa?
Isusu tinondotara, but munoziva maelections kuti anoita sei. Muna 2008 tanga taita split muna 2005, but takawina tikadyava Mugabe tikaita number 1 seMDC. Vanhu vanofanirwa kudzidza kuti vanofanirwa kutovhotera munhu anoita zvinhu zvechokwadi, anoita zvinhu zvine gwara mukati, because vanhu havafaniri kuvhotera violence, havafaniri kuvhotera vanhu vanovaivheta maconstitution. Vanhu vanofanirwa kuvhotera gwara, vanofanirwa kuvhotera zvinhu zviri pachokwadi. Handioni zvichiitika izvozvo, because vanhu vachazochuza kuti vanoda kusapotani. Takahwina isu tina 2008, kwanga kwaitika speech muna 2005. Takahwina tikavadya vamugati tikaita number 1.
Dr. Thokozani Kupe vachitaura vari parunare kuBulawayo. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vachishanda nesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDeva Mavhinga vanoti zvakakosha kuti vashandi vemunyika vabatane zvikuru pachitariswa mabatirwo avari kuitwa, zvichitariswawo nezviri kuitwa vana mukoti nehurumende avo vakanzi vadzingwa mabasa musi wechipiri mushure mekuratidzira. VaMavhinga vanoti hurumende nevashandirwi vari kutora mukana wekuti munyika muna mabasa kudzvinyirira vashandi vachivapa mari dzisina maturo, nekuti vanoziva kuti nenyaya yenzara vashandi vanongotambira mari chero dzavanenge vapiwa. VaMavhinga vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti dambudziko rakatarisana navana mukoti nhasi raive rakatarisanawo navana chiremba mazuva mashoma apfuura, uye richatarisanawo nevamwe vashandi mune ramangwana.
Nyika yeZimbabwe iri padambudziko rekuti vana mukoti vakaramwa mabasa, hurumende ikaitawo chiramwa chegurwe chekudambura makumbo ikavadzinga mabasa panguva yekuti zveutano zvakaomesesa muHarare. Takanzwa mazuva mashoma shoma iwaya kuti mava nechirwere chekorera. Nekudaro idambudziko guru rinofanira kuti rigadziriswe. Hurumende ngairege kuita chiramwa kana chinya kana kutonga pachitororo, ngaitaure nana vamukoti nevatungamiri vavo zvakanaka vawirirane. Hapana kunzi iko ndezvematongerwo enyika zvavava kuita vana mukoti. Vanongwani vanongodawo mari dzinovapa upenyu dzinepundutso kuti vararame. Munhu wese akaomerwa, vana chiremba vanga vari kuvachitaridzirawo. Iko zvino kana vadzidzisiwo vari kugunun'una, munhu wese ari kugunun'una, hurumende ngaigamuchire zvitemo izvi igadzirise.
Asi tichitarisa vashandi, kodzero dzavo muZimbabwe muri kuona dzichichengetedzwa here?
Kwete, kodzero dzavashandi hadzisi kuchengetedzwa zvakanaka uye hadzigone kuti dzichengetedzwe, nekuti ngatirangarirei kuti zvinhu iko zvino zvakadaisa kuoma, pane huori hwakatekesera. Nekudaro panenge pachinetsa ipo kuti nyika ikwanise kuwana upfumi hwakakwana hwekuti vanhu vagare zvakanaka.
Saka matanho apa angaitwa nevashandi kuti vange vachibatsirwa kana kubatwa zvakanaka nehurumende kana nemakambani avanoshandira?
Iko zvino chinokosha ndechekuti vashandi ngavabatane, nekuti iko zvino tinogona kuona kuti kana hurumende kana vanoshandirwa vanenge vanoda kuti kushandisa nyaya yekuti mabasa ari kunetsa kuwana, vodzvanyirira vanhu vachipa vanhu mari dzechibharo chaidzo dzeudzvanyiriri. Asi vashandi vakabatana, vakashanda nemasangano avo akafanana neZCTU nemamwe, zvinobatsira, vanogona kubudirira.
Takaonawo iro sangano reZCTU richiti richakurudzira vashandi vemuZimbabwe kuti vange vachipindawo mumugwagwa kana hurumende ikasadzora tsvimbo panyaya yanamukoti. Tichionawo kana mamwe masangano evashandi ari kudaro. Zvinoratidza chii kubatana here kwevashandi muZimbabwe?
Hongu, uye zvinokurudzirwa kuti vashandi vanyanyisa chaizvo chaizvo kuramba vakabatana, mucherechedzo wekuti iko zvino kushinga kwevashandi kunoita kuti varambe vari pamwe chete. Ndo zvatinokurudzira izvozvo kuti sangano reZCTU nemamwe nevana mukoti ngavabatane chaizvo chaizvo, vaite chinhu chimwe chete. Kana vakabatana vanokunda, kana vakaita rimwe rumwe, haiwa, ndo zvinoita kuti hurumende nevamwe varambe vachidzvanyirira, nekuti vanenge vachiziva kuti hapana mushandira pamwe chete unenge uchiitwa nevashandi. Vashandi ngavashinge, vashinge vari pamwe chete.
Avo vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, vaDewa Mavinga vari parunare muJohannesburg, South Africa, naJonga Kandemiri weStudio 7. Sezvo nyika yatarisana nesarudzo, tiri kuita hurukuro nevari kukwidza musarudzo idzi vavhoti uye masangano akazvimirira oga ari kuongorora sarudzo dzacho. Munyaya yedu huru yanhasi, nezuro mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakashanyira nzvimbo yeChipinge kumaNikaland papurazi reHildastrum rava Ivan Taguta vechechi yeJohani Marange Apostolic Church. Vachitaura pamberi pezviuru nezviuru zvevanhu zvakaungana papurazi iri, vaMnangagwa vakati nyaya dzezvirango zvakatemerwa nyika hadzisi kuzokanganisa Zimbabwe kugadzirisa hondo yevhu. VaMnangagwa vakarumbidzawo vaTaguta nekurima uye kukohwa pakuru. Vakakurudzirawo vanhu vakaungana papurazi iri kuti vavhotere ZANU-PF. Vamwe vainge vaina vaMnangagwa vanosanganisirawo mumwe vatedzeri wavo vaConstantino Chiwenga uye gurukota rezvekurima vaParents Shiri, pamwe negurukota rezveumhizha mukufambiswa kwemashoko vaSupermandi Wanzira uye amai Opa Muchinguri Kashiri vanovasa chigaro webato reZANU-PF. Ivans Zininga weStudio 7 abata vamandi Wanzira kuti tinzwe zvizhinji nezvegungano iri.
Chokutanga ndechokuti kwakarimwa mutumwa sendinowa Taguta vakarima zvinotyisa samare. Vane chibage chekomanda agriculture chavakarima more than 130 hectares. Uyewo vakaisa chibage chisiri chekomand dzimwe 30 hectares. Saka vari kushandisa purazi ravo zvikuru. Vane purazi rine 250 hectares. Saka ukabatanidza 130 dzimwe 30 dzavakaisa, tatopfuura 160 hectares dziri undercrop. Saka vakuru vafara chaizvo nokuona chibage chiri ipapo uye kusvika kwakaita chibage ichocho. Zvafadza vatungamiri kunyanya nyanya President Komodidi Mnangagwa, Vice President
baba vachienga zvese namai muchinguri kashiri vanova chairman vemusangano uri kutonga wezanu PF noutungamiri hwamadzimai mai madhodho chinomona vanga variko havese varakidza kufara kuti nyaya yekomanda agriculture yasimudzira nyika kunyaya zvekurima zvisingabviri.
Mashoko akandwa mudare neutungamiriri wanga uriko angadawo kunzwikwa neruzhinji rwenyika ndeyekuti kudii?
Utungamiriri hwatsanangura kuti hurumende itsva yatiri kuti iyo new dispensation yakauya sei uye kuti iri kuita mabasa api uye taakunanga kupi. Mutungamiriri wenyika vamunangagwa watsanangurira mhuri yanga iri ipapo mafambiro avari kuita kubva zvavatora chigaro chokutonga musi wa24 November, kunyanyanya nyaya yayo yekutsvaga ushamwari nenyika dzokunze namabhizinesmen kuti auya agoriisa mari dzavo muno munyika yatinoti iya investment. Vatsanangura vanhu kufamba kwavakaita kuDavos, kufamba kwavakaita kuAfrican Union, kufamba kwavakaita kurwendo rwavo ruchangobva mazuva apera kustate visit yavakakokwa nemutungamiri wechina President Xi Jinping. Vatsanangurirawo mhuri yanga iripo kuti mari dzakavimbiswa nenyika yechina dziri kuuya.
Pane vamwe vari kutaurawo vachiti gohwo regore rino ishoma, harisi kunyatsobuda zvakanaka, hanzi nyika ichatotenga kubva kunze kwenyika uko. Komunotii nemashoko ari kutaurwa neavo?
Hatingi mashoko iyayo ari kutaurwa nevanhu vasina ruzivo rwakakwana kuburikidza nekurima kwakaita mhuri yeZimbabwe. Ndaita rombo rakanaka kuti ndafamba nechopa kana kuti chikopokopo chemutevedzeri wemutungamiri wenyika. Tafamba kunobuda kuchipinge tichiona kurima kwakaita vanhu. Zvataona zvacho zvinofadza, zvinoratidza kuti hakuna nzara. Kanzi kwaita nzara, musakanganwa kuti gore rapera takazadza matura pakashayiwa pamwe pekuisa chibage chikaguma choiswa pamatanda nekufukidzwa ende kuchakangozara kumatura enyika. Saka nzara handifunge kuti iriko, vanhu vakarima. Mvura yakamboti kanganisei pano napapo nokuti vanhu vakakasika kuiswa mbeu pasi, ndobva zuva rambouya mvura yaenda. Mvura payakazodzoka umwe mumera wanga watofa, asi vazhinji vamwe wanga vasati vanyatsoisa mumera. Pavakazoisa mumera, mvura haina kuzombomira. Saka hakuna nzara iri kufungidzirwa navanhu. Hatingi vanhu vanoguta kana kungangoita dzimwe nzvimbowo pano napapo kungaita nzara, asi havashayikwe kutsunza kunotorawo chibage vachiendesa kwavo. Ndofunga kuti mukataura navashiri gukota rezvekurima rinotokutaurai zvandataura kuti aiwa hanzara hatina.
Avo vanga vari gurukota rinoona nezveumhizha mukufambiswa kwemashoko vasupamandiwanzira vachitaura naIvans Zininga weStudio 7 vari parunare kuchipinge. Zvichakadaro, masangano akazvimirira nemamwe mapato ezvematongerwo enyika akaita musangano nezuro muHarare kuzeya nyaya yekugadziriswa kwemitemo ine chekuita nesarudzo. Masangano anga aripo anosanganisira Red Crisis in Zimbabwe Coalition, Center for Community Development in Zimbabwe, bato remDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa, ZANU-PF, MDC inotungamirwa navaWashman Ncube, uye vakuru vemasangano akazvimirira nevekomiti yeparamende inoona nezvemitemo nevamwe. Vakawanda pamusangano uyu vakatenderana kuti gurukota rezvemitemo vaziyambi-ziyambi vari kudya manonoko pakugadzirisa mutemo wesarudzo. Asi vaziyambi vanogaroudza Studio 7 kuti vane zvichemo vanofanira kuuya nazvo kwavari kana kuenda kudare reparamende. Mukuzeya nyaya iyi, Tanonoka Wande weStudio 7 abata munyori mukuru muMDCT vaDouglas Monzora.
Electoral Act yedu payakagadzirwa panga pasati paita nyaya dzebiometric voter registration, uyezve mitemo yedu yakagadzirwa nguva yava Mugabe, nguva yeudzvinyiriri hukuru. Inopa simba kune bato riri kutonga yombunyikidza kodzero dzemama mapato anenge asiri mapato ari kutonga. Saka tagara pasi nemasangano akazvimiririra tiri mapolitical parties matatu, ZANU-PF, MDCT neMDCN. Asi chishuwo chedu ndechekuti mamwe mapolitical parties ange aripo panenge pachiitwa zvirongwa izvi. Tanga tichitaura nemasangano akazvimiririra uyezve nenhengo dzeparamendi dzine chekuita nezvekugadzira mitemo iwoyu muparamendi.
Zvinhu zvikuru zvinoda kugadziriswa zvamakanangana nazvo ndezvipi?
Vhoto redu rinofanira kuoditwa. Zvinoitwawo mumakambani kuti mabhuku emukambani anooditwa nemaexternal auditors. Ndiyo number one. Number two, tiri kuti isu tese tinofana kuziva kuti mapepa ekuvotesa aya, maballot paper aya, ari kudhindwa nani uye ari kudhindwa kupi uye mangani. Saka tiri kuti mapolitical parties abvumirwe kunge vachiongororawo madhindirwe emapepa iwayo. Chechitatu tiri kuti mapolitical parties ese ngawe nemukana wakafanana kana taa kuenda kunyaya parenge pachitorwa nhau apa. Pangawa pa television, pangawa pa radio, pangawa muma newspaper, hurumende, ngange achikava wanu zvakafanana. Chinikuta roo zvakare kuti hakuna musoja, CIO kana mupurisa, anofana kuwa nechekuita nezvesarudzo. Tozoti zvakare, chinikuda kuti SADC ne AU, ne African Union, dzinge dziri muno dzichibatsira kugadzirisa sarudzo dzedu idzi. Saka ndo zvimwe zvezvinhu zvatiri kutaura izvozvo.
Ndiani ari kunonotsa nyaya iyi?
Ari kunonotsa nyaya iyi ndiminista welegal and parliamentary affairs pamwe chete nezeki nehurumende. Ndo vanhu vari kuramba zvinhu izvi. Nyangwe zvazvo isu mapolitical parties takabvumirana, asi vari kuramba kugadzisa zvinhu izvozvo. Saka ndo zvaita kuti zvinhu zvimire. Saka mutemo uyu uchazozewa pakare muparamendi. Musi wa 8 May asi tirikuona kuti kwakure sarudzo dzapa dhuzi.
Sei zvakatora nguva yakareba kudai zvinhu zvisina kugadziriswa?
Taizama vamugabe vachiramba. Tobva tazouya pakauya new dispensation apa. Tikati kuda zvichanaka, asi vanhu venew dispensation vacho wabva vangopindawo mumaitiro amugabe. Takuona vakudzinga manesi apa vanhu vachirwara, vanhu vedu vachifa. Saka tiri kungoona kuti yanguva hurumende yagara iripo iyoyo isina hayo mugabe chete, asi maitiro awo ndimamwe chete.
Hapana nzira yekuti zviitwe chimbi chimbi here?
Tiri kumbozama kutaura nana SADC. Svondo rakapera ndanga ndiri kuGeneva nevamwe vangu, tikabvako taitaura nenyaya dzesarudzo idzo dzidzi. Tikabvako tikaenda kusouth Africa tikanoona vamiririri wenyika zhinji dzese dzepasi pano, tikanotaura nyaya iyo pakare. Saka tiri kufungidzira kuti tione watungamiri wemapato wanosanganisira iwo vamunangagwa vanova presidenti kuti vagadzirise nyaya iyi chimbi chimbi kuitira kuti patinoenda kusarudzo toita sarudzo dzakachena.
Ko zvino kana sarudzo ikasvika pasina chaitwa mozozvifambisa sei?
Inenge itori dambudziko hombe iroro. Hatifaniri kutombozvibvumira kuti sarudzo isvike zvinhu zvisina kugadzirwa, nekuti kana sarudzo ikasvika zvinhu zvisina kugadzirwa inongofanana nesarudzo dzemakore ese aya aya atanga tiri pana mugabe. Saka ava vamunangagwa nevamwe vavo kana vachiti vasiyana navamugabe, tinoda kuti vatiratidze kuti vasiyana navamugabe zvechokwadi.
Avo vanga vari munyori weMDCT, vanga vari munyori mukuru muMDCT inotungamirwa naNelson Chamisa, vaDouglas Monzora vari parunare muHarare, naTanonoka Wande weStudio 7. Muimbi ane mukurumbira Thomas Mapfumo anoti haana mhosva yaakapara. Mapfumo akadzoka munyika nechitatu manheru achibva kuAmerica akatambirwa panhanderendege seGamba. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Mapfumo uyo ange ari kuAmerica kwemakore gumi nemana anoti akabuda munyika nekuti ange asiri kufara nemabatirwo ange achiitwa vanhu pasi pehurumende yavaRobert Mugabe.
Mabatirwo aiitwa nyika inoi akanga asina kunaka. Munoona kuti utongi hwakanga huripo hwanga husiri utongi hwakanaka. Utongi huri one-sided, une dictatorship mukati.
Mapfumo uyo acharidza kuGlamis musi wa28 kubvumbi anoti anogona kugara munyika kana vanhu vachida kuti aite izvozvo. Mapfumo uyo akambopumirwa mhosva yekuba motikari anoti haana kana mhosva yaakapara.
Motikari idzi dzakatoshayikwa nenyaya yecorruption yekuitika munyika, and hapana munhu akauya achiti ndamirwa motikari. Ama yangu ili munu anonzi Simba agatoda iti kwa ni mapurisa ya munu unzi. Uya usimotone moto kari za mkanya. Tashaya muna uya chitichi ndakabili kwa moto kari. Uya mtore moto kari za akizi. Aga saini siwa mapepe. Vachizoe ndakechi hili kutuwano zona kwa ziri. Za tenge siwa ni umu mpurisa. Mandiri maona kusali. Yo corruption. Yo corruption ya juu. Shoma katawa. Kapira makore magani. Uwe wakuruwe. Oda daga mirira shoma gari pisa ai diguri makuneti muji diguri maingori mai diguri maingori mai diguri makuneti mai di moga busha.
Mukuru anozvofambisa kubasa ramapfumo vaOstin Sivanda vaudza Studio 7 kuti vanogona kuti mapfumo aende kuvulawayo masvingo mutare nedzimwe nzvimbo kana pakaita mukana. Mapfumo akatanga kuimba kare dzimbo dzechimurenga achishandisa madimikira nezvimwe. Ndakamirira Studio 7 Marare, ndini Godwin Mangudla.
Africa gonna dig a button away. Yeah, one day, one day.
Nako kambo vanhu vatema kubva kuna Hurricane Hugo tafire nyika mukanya mapfumo tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vodaidzwa kudare reparamende kuti vatsanangure mafambiro emari yemangoda ekwachiyadzwa. Muzvare, Thokozani Khupe vanoti gadziro yavo yeExtraordinary Congress mangwana yasvika padanho repamusoro-soro. Muimbi Thomas Mapfumo osvika muZimbabwe achiita hurukuro neStudio 7. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndichiti muswere zvakanaka vateereri, ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzeIsindebele.